Mutongi wa Dare Pamsoro, ba Davidson Foroma, vatura mutongo wekuti chingona atongo achibva kumba kwake, mushure mekunge abhadhara zviuru makumi maviri zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso, uye kuti asavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mumutongo wavo, vaforoma vati mutongi wedare raMajor Street, Valanzini Ncube, vakakanganisa pavakatura mutongo wekuti paive nehumbo hwakasimba, hunoroverera chingono, vachiti zviri pachena mumagwaro ekufambiswa kwakaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street, kuti mupurisa Ferefeta nyaya iyi haana humbo hunonwisa mvura hwaakasvitsa kudare. Rimwe remagweta achingono uye vashanda netsangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida Moyo Saurombe vati vafara zvikuru kuti chingono aburitswa mujeri.
Pane maannexure aitaurwa nestate kuti aripo, maannexure aya haapo. State yakatadza iyo kutobuditsa izvo vari kuti vachingono vakanyora. Hapana pazvakabudiswa kana kuti pakaudzwa humbo wekuti izvi zvatakadownloada zviri apa ndozvakanyorwa navachingono. Saka dare rapamutongo wekuti vachingono vatungirwe vari kumba. Dare rati maconditions akapiwa muimwe mhaka yavari kupomerwa mugore rapera muACC 72 of 20 ndiwo maconditions acharamba ari pasi pamusoro pazvo. Vachingono vaise zvakare mari inokwana kuiyo kuita 20,000 raTGS chibatiso kudare reHarare Magistrate Court.
Chingono anga ave nemazuva makumi maviri ari muusungwa zvichitevera kusungwa kwaakaitwa musi wa 7 ndira. Aka ndeke chitatu achisungwa mukati memwedzi mitanhatu. Nyaya idzi dzichiri mumatare. Zvichakadai, mumiriri wezengeza West Mparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vasvitsawo chikumbiro kudare repamusoro chekuti vatongo vachibva kumba kwavo zvichitevera kunyimwa kwavakaitwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nemutongi wedare raMajor Street Vangoni Nduna. Vanduna vakanyima vaScala mukana wekubhadhara mari yechibatiso vachiti munhu anogara achipara mhosva sezvo vakasungwa kakawanda. Mutongi wedare repamusoro vatawanda chitapi vati vachatura mutongo wavo pachikumbiro ichi nemuvhuro svondo rinouya icho changa chipikiswa nemagweta ehurumende. Vasaurombe nemamwe magweta vari kushanda navo panyaya iyi vasvitsa kudaro kuti vaScala havanganzi horomori sezvo vasati vambobatwa nemhosva pose pavakasungwa.
Nekuti Majistrate Court yakapa mutemo wemutongo yayo besi pakuti vaScala vakasungwa kanokwana kanopfurikidza iko ka60. Saka naizvozvo Majistrate Court yanga yakati iyo vaScala vane chidakadaka chekuramba vachipara mhaka. Izvo ndozvatagiwa tikati panhaka dzose dzavasikasungirwa vaScala havana kana imwe chete yavati vabatwa vaine mhosva. Saka kuti panzi pane propensity kana kuti vaScala vane dakadaka rokuramba vachipara mhaka, izvo zvinhu zvisina chiruramo pamutemo. Zvasakata challenge nyaya iyi mukati meHigh Court.
VaScala vari kupomerwa mhosva yakafanana neyachingono yekutaura manyepo yekuti pane mwana ane mwedzi mupfumbamwe akafa mushure mekurohwa nemboma neumwe mupurisa, izvo zviri kunzi nehurumende manyepo. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vakasungwawo nenyaya iyi asi vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.